Mosona akakanda zvibodzwa zviviri achangobva kunaya mukukuvara apo chikwata chake cheAS Eupen kuBelgium chakaita mangange 3-3 neRuven mukupera kwesvondo. Izvi zvafadza vatsigiri venhabvu muZimbabwe sezvo chikwata chenyika cheMaoria chakatarisana nemitambo mikuru miviri munzira yekuenda kumakundano A2021 Africa Cup of Nations. Mushona ari kudiwa kutungamira chikwata ichi kukunda mumitambo neBotswana neZambia kuti chibudirire kuenda kumafainari A2021 Africa Cup of Nations aya. Asi hapana tarisiro yekuti vamwe vatambi vemuZimbabwe vari kuEngland, tendai darikwa Brandon Galloway, Jordan Zemura naAdmiral Muswe vachauya kuzotambira maWarriors nemhaka yemitemo yeko yeCOVID-19. Chikwata chaMavelas naKampa cheAston Villa chakatozivisa kare kuti mutambi uyu haasi kuuya kuzotambira nyika yake pamitambo yeAFCON iyi. Manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti vakamirira zvekare kunzwa kuzvikwata zvatino kadewere naMarshall Munetsi kuFrance kuti vatambi ava vachauya here. Izvi zvasiya Musona ari iye mupatakii pamitambo iyi iyo Zimbabwe inofanira kukunda kuti iende kuAFCON kechitatu kakateverana. Munyori wenhau Edgar Gweshe uyo anotsigira chikwata cheDynamos anoti ari kutarisira kuti Musona achaitira Zimbabwe zvaari kuitira Eupen.
Kana ari kunze koko ari kutsumudzira mureza wenyika. KumaWarriors zviri pachena kuti ndiye munhu ate takatarisira kuti ndiani akasumudza mureza.
Kadewere akasauya Musona angangobatanidzwa naNox Mtizwa uyo anotambira Golden Arrows kuSouth Africa. Mutizwa akakandawo chibodzwa nezuro apo Golden Arrows yakarova Black Leopards 3-1. Zimbabwe iri kusangana neBotswana musi wa25 kurume vachizopedzisira neZambia musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.